pamutambo kuita uyu chakwanisa kupedza chikamu chekutanga chinondi chemagroup stages apo chikwata chezimbabwe chakwanisa kukunda mutambo mina chakaamba pagroup stage chekutanga chakakundwa icho nepal ndokuteera icho chichizokunda netherlands paakukwasura west indies paakuzopedzisira chichiwasura chikwata cheunited states of america zvichireva izvo kuti chapinda muchitamu chinoteera chesuper six stage chichatambira kubawayo mitambo mitatu kutangana nezvikwata zvitatu zvinoti Oman, Sri Lanka neScotland. Zvichange zvichiitikira izvo kuQueen's Sports Club kubawayo musi wechina, musi wechii, musi wemusvondo nemusi wechipiri unotevera.
Tinoona isu kuti mutambo wekriketi wanga wambotidzikirei munyika. Munoona wakamira sei pari zvino?
Mutambo wasimukira zvikuru kubva mumakore mashoma atipfuurei aya. Tiri kutsungirira kuti tinge tichizotora World Cup. Mutambo uri kuitwa muno muzimbabwe ndeyekuti pange pachiwanikwa zvikwata zviviri zvichange zvichienda kunojoina zvine 8 kuworld cup zvakatokwalifaya kudhara izvo mutambo world cup uri kutambirwa kuindia kuchanga muna wokutumba kusvika muna November. So pazvikwata gumi zviri kuno kuzimbabwe pachikwata zviviri kune zvikwata zviri kuno kunosanganisira vakabouna world cup vakaita sewest indies nana Sri Lanka ndo vatiri kukwikwidzana navo kuti tinge tichitora zvinzvimbo zviviri izvozvo tiri kuwanika tiri tinotambawo zvinoyevedza vanhu vari kuuya zvinoyevedza vari kutisapota zvikuru zvichiratidzawo izvo kuti tiri kutamba zvinodakadza veruzhinji.
Pane zvamungati mungada kuona hurumende ichiita here kuti isimbaradze mutambo uyu wekriketi munyika?
Aiwa, hurumende yedu inotisapota nepainokwanisirawo kuti mutambo unge uchiitwa muno muzimbabwe chave chechina chichihosta maglobal events nderudzi rwakadai so zvinoreva izvo kuti hurumende yedu iri kutisapota kunge tinge tichiita mitambo yakakura kudai so. Asi tichienda mberi tinotarisira kuti tinge tichishandawo nehurumende zvakapfurukidza tinge tichiita kuti mutambo utekeshere kusvika kumanwa kwenyika kwese.